kuno kundo hondi acha taka totarisana naye izvezvi kuna vamwe mai vakastroka vatezvizurudzwa vakaiswa panze mvura iri kunaya vana izvezvi vamwe vana vanga vari kuchikoro vari kungosvika dzimba dzakaparara hameno kuti upenyu hwedu hwatooma
saka ari kukubvisai apa nechisimba ndiani
dzimai mugabe
ivowo varipo here kana kuti vatumira mapurisa
vatumira mapurisa asi svondo rapera vanga varipo ivo vegambune vachitotaura kuti nzvimbo iyo ndeyangu saka vanhu ivava ndiri kuvabvisa tateerera zvataurwa naminister of lands teererai zvandinotaura inini
tiri kunzwawo kuti pane mota dzekambani yavo ichokwadi here
pane mota dzealpha and omega dziripo dziri kuto izvozvizvi dziri kutouya nechikafu dzichizopa mapurisa ivavo chikafu kuti vadye
mungati panga pasara mhuri dzakawanda zvakadi apa
mhuri dzirimo is about 266 families dziripo iye zvinezvi dziri panze
saka muri pai chaizvo nekuti kuri kunaya katanzwa kuti kuri kunaya
kutaura kwandiri kuita kuno venyuzve vatouya vanga vachitonayiwawo nemvura vachitotora mapicha asi mvura yanga ichitonaya izvezvi kutaura kwandiri kuita takatomira panze mvura iri kutonaya izvo
asi manga mamboenda kudare karedzimhosva kuti nyaya igadziriswe hapana chabuda
taenda kudare zvekuti izvozvizvi tatobva kuti vatofira mavhidhavhidhi okuti ite chamber application saka hearing yacho tiri kutoendwa mangwana asi ivo vachiri continuous nokuti hapana chavati vanhu
pane vasungwa here
hapana vati vasungwa but vari kuvhundukira zvekutoti isizi kuita kwatiri kutoitawoko kuti torivo mutsango.